pachakatanga kuhuru kuro kumaputo chakaona kuti dzimwe dzenguva pamwe pasina kunatsonzwisisa kuti chii chakaitika kumatare saka tatora zvakare zvakabuda kumatare ikoko kuti tiende kunovaratidza kuti vanzwisise kuti nzwisisiro yavaedza kutsanangura nayo haizviriyo nzwisiso chai chaiyo
asika maimisa yarambwe mushonga pane vamwe vari kuti ivo vamutambaraka ndo vakaisa ruoko rwavo pachibvumirano chegpa kana kuti vane signature iripo nekudaro zvinonetsa kuti vange vachibviswa
yakataurwa iyi nyaya kumaputo mumwe head of state akapindura zvakanaka ine ndofunga ndo mhinduro inogona kunatsotsanangudza nyaya iyi vakapindura kuti pakanyorwa chibvumirano ichi vambeki vakasaina handiti asi munhu wese akasaina akamirira bato rake vambeki vakasaina vari facilitator handiti vakamirira South Africa vanga vasina kuzvimirira ivo savambeki pavakaregedza kuva president weSouth Africa pachipinda vazuma hapana hurukure yakazomboitika yekuti saka vazuma vazopinda nei
ko tichitarisawo danho riri kutorwa navatsvangirai panyaya iyi muri kushamisika here nezvavari kuita
handingati tiri kushamisika tiri tingati muchirungu kunonzi kuita disappointed tine kakurasikirwa kekuti tanga tisina kutarisira kuti semunhu akambobva kuhondo iyoyo tine hondo yavarwei bheneti izvozvo yatakachibatsirana kurwa patafura tichiti hazvigoni kuti munhu agare pasi ataure kuti uyu munhu handimudi